saka mugovera uri kusvika uno musi waApril 20 tine zvakatakagadzirira vanhu vedu vezimbabwe nedzimwe nyika dzinotenderera zimbabwe dziri muafrica tine barbecue kurockville uko kwatichange tichigocha vanhu vachiunza nyama vachiunza chikafu tichidya takaungana tichifara tichinzwa mimhanzi tabva ukoko manheru tichaenda kunonzi kugolf ultra lounge uko kwatiri kuita bira kana kuti nechirungu after party uko vanhu kwavachange vachizotamba vachinzwa mimhanzi tichiungana takawanda futi tichifara ingati ndo zvatakaronga nechiwemugovera
kupemberera rusununguko rwezimbabwe here uku
tingati zvakabatana asi mukubatana umomo kune zvinhu zviviri zviri kuitwa vanhu vari kufara kuti tine makore 39 eindependence asiwo vanhu vari kunyunyuta nezviri kuitika munyika medu saka tingangoti takati zvona hatingaregere kufarira nyika yedu kuti yakawana independence asi tiri kunyunyutawo kuti dai kutongwa kwenyika ikonomi yedu zvaita zviri nani saka tiri kupembera zvisine kuchema
ndio anani vamuri kutarisira kuuya kumafaro aya
ndingangoti kuri kugoshwa kutarisira vanhu vanosvika kuita 100 kupati yemanheru tiri kusanganisira kuona vanhu vanotodarika 100 kusvika kuma200 tirikuwana vanhu vakawanda vari kubva munyika dzakawanda zvizvarwa zvemuzimbabwe ndo zvatiri kutarisira zvakawanda kuenderana masikati uko kwatichange tichigocha nekuti tinoziva kuti kune vanhu vechikuru vechidiki nevana vadiki vachauya kuzoona vamwe tichifara tiri tese asi tinotitarisira kuti patichazoenda kubira manheru tichaona kuti kune vamwe vechikuru vasingazoda kuuyawo kumafare emanheru saka manhamba zvedu anenge akati tikei asi tiri kutarisira kuti mazimbabwe ndo achange akawanda kwese kubarbecue zvese nekuafter party
mukutaura kwamuri kuita nevamwe nezvizvarwa zvezimbabwe vanonyunyuta pamusoro pechii zvikuru
vanhu vari kunyunyuta nenyaya yekudhura kuri kuita zvinhu kuzimbabwe vari kunyunyuta nenyaya yekutongwa kuri kuitwa muzimbabwe tinoona kuti gore radarika iri kune vanhu vakaurayiwa kune vanhu vari kusungwa saka vanhu vasi kufarira matongerwo ari kuita nyika zvese neikonomi ingati ndo zvinhu tu zviri kuvhiringa vanhu
zvimwe zvamakaronga pazuva iri ndezvipi
saka musi wemugovera tichange tichingotaura tikaungana semazimbabwe hapana politics dziripo hapana mapati aripo hapana embassy iri involved uyu mafaro akaitwa nevanhu vezimbabwe saka vanhu vakati aiwa ngatingosanganai tigoche tifare tingotaura takasununguka pasina kuti umdc zanu kana kuti bato rakabi saka tinenge tichingofara hapana mafomalities aripo mudzo wavamwe kuti vauye tifare takawanda.